Zvakatwanidare zvunhu zvakabatsira mavhotazi ainzi anga ari amaamericans ainzi akabviswawo pavhotas roll, but zvinhu izvi zvunhu zvakakonzereswa nekuti pane vakaenda kudare vachichallenja mutemo wangu wachiva nevirginia wokuda kugadzirisa atingati voters roll yanga iripo yavaiti varikuda kugadzirisa kuti pave nevoters roll rinongove nemaamericans cheche vachibvisawo vainzi hazi macitizen. Saka zvaita dare zvokudzosera avo vanga ari macitizen back pavoters roll zvinhu zvatingati zvinokurudzirwa, but zvinhu zvine chekuita nokuda kugadzirisa kuti maelections aya ave achivhotwa nemaamericans chete noti manon-americans.
Asi iri idambudziko here musarudzo dzeamerica tichitarisa iyo nyaya yegwaro revavhoti iri kana kuti voters roll?
Tichitarisa yatingati the generality of yatingati kuvhotwa kunoitwa muamerica, handioni senge ringanzi idambudziko, nekuti tichitarisa kuti yatingati mavota irregularities aonekwa pamakore akati kuti I think for the past 38 years percentage yemailegalities haipfuuri yatingati 1%. Saka but zvinhu zvinenge zvichingoonekwa apo nepapo but zvichigadzirisika zvokuti manumbers acho haana kuwanda serege. And kana tichiona like akaita semastates akaita sana Virginia achida kuti pave nemasafeguards yayo kuti vave vachigadzirisawo voters roll yavo kuti vave nemacitizens anova achivhota, zvinhu zvinotaridza kuti at least ndo atingati magwaro kana kuti zvinhu zvichiitwa kuti pave neatingati ma-secure measures ekuti maelections aya ave achinzonzi akavhotwa nevanhu vanofanira kuvachivhota chaivo.
Asi tiri kunzwawo vamwe kunyanya kubato remaRepublicans vachitivo vaTrump vakasakunda musarudzo iyi vanenge vabirirwa ivo vaTrump havasati vatambirawo zvakabuda musarudzo dza2020. Pane matambudziko akaita sei apa tichitarisa idzo sarudzo dziri kuitwa idzi svondo rinoi?
Mashoko yayo mashoko andoti asina kuti nakei nekuti mashoko atingati anoita trained sisiri justified atingati maprocesses emaelections emuamerica. Hongu, there have been now ma-incidences ainziwo pane vanhu vakaitawo atingati vota fraud kana kuti vanhu vakavhota vasingafanira kuvachivhota, but manumbers iyayo haarezi to the point yokuti kungatonzi maelections aya ane chokuita nokubirirwa kungave kukaitwa like vaTrump neatingati nemaprocesses iyaya, because masafeguards arimo akasimba. And tichitarisa example iyoyo yeVirginia iyoyi yekuti pane vakabvisiwa pavoters roll, izvi tichitarisa neimwe side tinotoona kuti aya ndiwo matanho ari extreme anokwanisa kuitika zvokuti nangwe munhu anofanirwa achivhota anokwanisa kutobviswa because hurumende irida kusafeguarda yatingati system yekuti hapana munhu anofanirwa achivhota asingafanirwa kuvachivhota kana asiri citizen. But zvakaitika kuVirginia zvinhu zvakare zvine masafeguardiwo zvakare zvokuti kana munhuwo ari maamerican akaonekwa achibviswa pavoters roll kuVirginia kune yatingati same day registration anokwanisa kungodzokera zvakare pavoters roll kana akauyawo neumbowo hwekuti zveshuwa muamerican